A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 23rd, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about efforts by the Harare City Council and the government to rid the city of congestion by banning public commuter omnibuses from operating within the city precincts and the rioting that ensued, resulting in the death of three people.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
Thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about the Harare City Authority's ban of commuter omnibuses from operating within the city that was quickly reversed, although after the death of three commuters.
The ban turned ugly after police continued blocking omnibuses into the city despite the reversal of the ban by the Minister of Local Government.
A property worth thousands of dollars was destroyed, including cars and parts of Harare Central Police Station, after being set alight by angry commuters who were protesting the shooting to death of the three commuters by police.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 or send us a text message on 001-202-465-0318 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077 and 001-202-465-0318.
Yebo kambe balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngokwenzakale edolobheni le Harare, lapho abahambi abamiswe ukuthi bangene edolobheni bengena ngemchova amakhombi. Kuthe kwenzakele lokhu, kwase kuhlala isikhathi nje kusiya ntambama, lapho basebetshelwa ukubana abachayeli bamakhombi sebengangena edolobheni, kodwa amapholisa ayala eloko ehlukuluza izihambi kunye labachayeli bamakhombi, okugcine kubangela ukuthi kuqhamuke udlakela olukhulu kakhulu, kwagcina kutshiswa izimota lempahla kunye le police station ye Harare Police Central layo ichisiwe. Sizwa kuthiwa njalo amapholisa lamhlanje wona asuse umbiko eqolisa ngalokhu okwenzakale izolo, okugcine kubangela imfa yabantu la abathathu abadujuliweyo ngamapholisa. Jonga
wongu vadi vatereri nevatariri chirongwa chatiri nacho nasi che Live Talk. Tiri kutarisa nezve mhirizhonga yakaitika nezuro muguta reHarare. Tinonzwa kuti yakakonzerwa nekusanzwisisana kwakaya kwaitika pamashoko ekuti motokari dzinotakura veruzhinji dzinge dzisingapinde mukati meguta, dzichidzikisira vanhu nekutakurira vanhu kunze kweguta. Asi hurumende yakazotumira shoko rekuti aiwa yabvisa mutemo iwoyo kuti motokari dzinge dzichirambidzwa kupinda muguta, vachiti papa sina kunyatsodyidzana pakati pehurumende kana kuti pebazi rezvekutongwa kwematunhu local government pamwe chete nekanzuro yeguta reHarare, zvakaita kuti vange vachibvisa mutemo iwo wanga vachimborambidzwa kupinda kwedzimotokari mukati meguta. Asi zvinonzi mapurisa akaramba achirambidza motokari idzo dzokupinda mukati meguta zvakaita kuti pange paine kukikiritsana nekurwisana. Kwakazosvika pakupfurwa kwevanhu, shoko ratakamhanya tawana ranga richitaura kuti vanhu vatatu vakaurawa. Asi tiri kutambirawo mashoko ezvino abva kumukuru wemapurisa vachitaura kuti pakafa vanhu vaviri. Hanzi na Police Commissioner General pakafa vanhu vaviri pa statement kana kuti gwaro raburiswa ratatambira izvozvi raburiswa nemapurisa. Asi kufa kwevanhu ikoko chinhu chinorwadza chichishoreka kuti chinhu chaikwanisa kudziviririka. Dai paine dzimwe nzira dzinokwanisa kunge dzichiitwa nevanhu dzekugadzirisa makakava pano kuti pange pachisvika pakushandiswa chisimba. Saka vanhu vakatsamwa vakazokutanga kupisa midziyo inosanganisirawo dzimotokari pamwe nekupisa mahofisi pa muzinda wemapurisa kana kuti paHarare Central Police Station mukati meguta. Mapurisa ari kutaura kuti vari kutora matanho nekuongorora kuti chii chakasvitsa nyaya yekuti inge ichisvika pakuti vanhu vanga vachiita mhirizhonga. Ndo nyaya yatoda kuti kurukure. Pindai muchirongwa, namba tinokupai zvakare 001 202 465 0318. Munongotumira WhatsApp ipapo muchitumira namba dzenyu tokufonerai, kana kuti munofona tozokufoneraiwo zvakare makafona pa 001 202 619 2077. Chris.
Yes, Jonga, we have our first guest, that's Mr. Rejoice Ngwenya, a political analyst based in Harare. Welcome to the show, Mr. Ngwenya.
Thank you, gentlemen. Good evening.
Good evening. Mr. Ngwenya, first of all, can you give us a brief background of what was the purpose of the operation? I think it's codenamed
Operation Clean Up Harare Central Business District.
Yes, can you tell us about that operation? We had forgotten about operations, you know.
I know. I think the Chiwenga intervention relegated the operation into the archives.
Yes. So
look, okay. See, the main problem with Harare Central CBD. The operators of Commit Omen buses are running the CBD like the Wild West. You know those movies we used to see, Terence Hill, and he throws the gun, he has the place to shoot. There is total recklessness in the city center. Now, it was necessary to start convening some kind of all-stakeholder consultative meeting where solutions were supposed to be sought. But it is very difficult to negotiate with combi operators because they don't understand the systems of organized events. This is why the original Harare strategic plan that we did in 2000 made good provision for a metropolitan police, a police force that is trained to handle civic issues and civic matters. And of course, the issue of devolution means that the local authorities are given authority to handle these things. These things cannot be handled by local government. It's a higher authority. So I believe that maybe it was a lack of skills and kind of communication and training that resulted in this unfortunate incident. But I should say that the minibus operators, they are really a rowdy bunch of characters. You know, they really need a strong hand. But I don't think they need bullets.
Vangwenya, tinonzwa kuti panenge pakazenge pane kunakurirana nyoka mhenyu pakati pekanzuru yeHarare negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, vachiti kanzuru inenge yakasika kumedza kutsenga ichada yatora matano vasati vapedza kuti zvinofambiswa sei. Vekanzuruwo vachiti aiwo, hurumende yakaita isina kunzwawo pfungwa dzedu kana kuti isina kurovana masoro yavari kuti iwo without enough consultations. Chii chaizvo chingaitika? Tingaona here kanzuri ichingoita zvinhu hurumende isingazive, kana kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu risingazive, kana kutiwo bazi rezvekutongwa kwematunhu rongoitawo chinhu chakaita saichochi vekanzuri vasingazive?
Aiwa, kana tichiti local government, zvinoreva kuti maguta ega ega nenharaunda ega ega yatova nehurumende yacho yavo. Iyo central government inongozongopindira kana paane policy violation. Asi chokunzwa kwangu ndechekuti local government ndokuva ndiindiprindi minister responsible provincial minister weHarare vakanga vakanyanya kukurumidza vakashatirwa kuti guta redu hasina kumira mushe. Saka zvaida kuti vanyatsogara pasi natown clerk Nigel Tinincube nevamo engineering ne traffic wonya so tauria na kuti topambisa sei kuti redu rine chiri akagara naka michafunga kuti pakamboitwa renki yekukabend road yaya seri kwegomo vanhu vemakombi vakaramba kuenda ikoko saka ndofunga kuti nini stakeholders acho aripo havanyatsonzwisa kuti vagare pasi vachitaudzana asi ndofunga kuti pakanyakutaurwa rwakanyakusimba vakakurumidza vafana kurirana nokuti mhosva ndeyavo vese
Yes, ungabamba ke kancane lapho umnumzana Ngwenya. We have another guest, Jonga, Mr. Peter Moyo, councillor for Southerton in Harare. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you, my brother.
Yes, Mr.
Thank you so much.
Mr. Moyo, there was a back and forth and pointing fingers as to who had called for this operation and who was actually responsible for this. Can you give us the proper scenario of what was going on?
Yeah, sure. Thank you very much, my brother. First and foremost, I would like to say it was very unfortunate for the commuting public to be inconvenienced the way they did. But actually, I think there was a communication breakdown between council, ministry, and the commuting public. The idea was not to drop people and leave them stranded. That was not the idea. The intended idea was to say commuter omnibus should come into town, drop people, go back to the holding bay. When people want to go back to town, they will converge at their usual places. There will be a minister of police there with a radio, and the other one at the holding bay. Then he raises at that radio to say, can we have 6, 3, 2, or 1 commuter omnibus to come and ferry the people like that. But unfortunately, this was not done. Secondly, I think also there was some communication breakdown, as I have already alluded to say, between the ministry, the council, and the community and public. We were supposed to first finish phase one, that is building toilets and make sure there is shelter. That was not done. And this thing is not bad. It's a noble thing, but unfortunately, it was done hurriedly.
Okay. Thank you so much for that background, Joga.
Tomboenda kuna va Ngwenya. Mr. Ngwenya, we heard the police commissioner general in the statement that was issued today. He was saying that they will make sure that they come to the bottom of all this, what happened, and they are regretting the loss of those two lives. But at the same time, they are saying that it took time for the police to get the message that the decision or the move was reversed. Can you believe that it can take, say, 2-3 hours for the police to inform their details to come back to the base because the decision was reversed?
Well, it's very unlikely because if you read in between the lines, it is very clear that the police are saying our members felt threatened by the rowdiness of the crowd, which means that the police were already foiling in Marikana South for confrontation. But of course, I mean, the standard practice really is that when a police detail is in a state of siege, they should shoot in the air or whatever to scare off the perpetrator. But I think it cannot be true. Taking a decision like that is a phone call away. It's a question of the police commissioner phoning up the details on the ground and say, look, even sending this thing on WhatsApp, gentlemen, you can send that notice on WhatsApp to say, can you, you know, pull out of the ranks because the regime has been reversed. So I don't think it's a very credible excuse. I think the issue is just to take responsibility and ensure that in future we don't have unnecessary loss of life. And also on the part of the commuter operators themselves, not the drivers, the operators, they should be also responsible that when the council or local authority is discussing about the convenience of transport, they should also participate and cooperate because it is of mutual benefit.
Mm. Thank you so much, Mr. Ngwenya. Please do stay on the line. We now have our first caller, Tinam Koma Albert Dube. Magadi.
Magadi,
I want to wrap a new Rwipi.
I do not know any sooner, everyone.
Taura, it is Gibaba.
Right. You were what was a young man and his city was ready on Harare. You were very innocent. I was a good idea. You could have a new thing. And the Judy the Woody, but that would be my Buddha, like you mentioned, we call them by Kiroa in the Kusungu Dam. Nobody can have younger, if you younger, that is Vekawati. One town.
Pokana na juu kwa waku shoropoza pa urongo wa SEO.
Ya, ina hicho rani ni wakati wande ni da papa phone kwa hali, lakini kita ora wudi. Unewudi wana wana baba kwa ikusanda. Ebi zemta ni wana waku isam tume ya wudi makombe gari kutinga mtauni. Wana wana do famba ni moto kari jao, lakini from famba from point A to B, lakini sika fani kwa jaku sika. Sino imagine, sino wana waka wanda waku tambri, waku tambri Rasiru kwanisha kuwa na mari saka kana munhu akudzana siri yakunzeka kuguta retown kugunza retown ozo famba netoka ozo tsaka ine transport nyompinga mtown ya mari iyo ana chambura kudai
ya pakaoma pakaoma tinotenda zvikuru mukoma Albert
yes
Chris, yeah, the caller is saying he's regrettable that this decision was taken, and he's saying he was talking to some of his family and friends in Zimbabwe, and they are saying that the issue of being dropped off, say, at Coca-Cola, then you have to board another bus or a commuter and pay extra. That's one of the worst things that these people back home were saying. This thing was disorganized, or it was something that was not like properly organized.
So
maybe you can throw a question to Mr. Moyo on that issue.
Mm-hmm. So, Babu Moyo. Babu Moyo.
Yeah.
Ungathini wena ngalokho esikuzwileyo ukubana abantu besebe mele babhadale sizwa abanye ukuthi kuthiwa kade begcina bebhadala ama $6 ukuthi baze bayefika lapho abasebenza khona lokubuyela endlini.
Yeah, iqiniso lokho. Uyabona ukuthi kona into engiyithileyo lapha ukuthi kona abantu abazange bayenze into leyi ngendlela okufanele ibe yikho khona. Abantu bathanda ukudlala ipolitics ngesikhathi esifiso sokudlala ipolitics. Into leyo angazi ukuthi oyidigimisileyo ngubani oyenze ukuthi kona kube nje. Ngoba sikhuluma mina ngisithi kona ayithinti kube ne-communication breakdown phakathi kukahulumeni nekhansili nabantu abagade imshuwa. Into ekhona kade kufanele ibe ngiyo ikuthi khona abantu ama-commuter omnibus kufuzayo yehlisela abantu etawuni emarenkini lapho abathatha khona abantu nsuku zonke sebeyenze njengakhonokho babe sebebuyela ku-holding bay sebebuyele kuya kulo muntu oyabe ele over lo munye wekhansili laye oyabe ele over ngabantu bekhansili bonke lapho erenki babe sebekhuluma ukuthi hayi ngapha sokulabantu abaye esitobina akubuye ikombi ezinje. Lapha sokulabantu abaya eCampus Zuma, akubuye ikombi ezinje. Ezibuya sesithatha abantu sezithuma. Njalo. Ifezi yakuqala le ikade sifike kuyenze ngakho lokho. Okwesibili, waso kuphelile lokho esifuna ukola sikuyeni. Kuyahlalwa phansi phakathi kwabantu abemichofa. Nabantu bezvupuko, nabantu bakomukhumba. Babe sebewelelana ukuthi uyamuthi kade gadi ikho umchova from Stukwiza. Esi etown ebhadala idola. Ubuze ukuthi kumbe abhadale iphi 80 cents. Ukwenzela ukuthi i-20 cents leyana abe seyingena ku-shuttle bus bekahambisa etown bezimela khonapho bekuya nabantu bebakhiya enasinele-olzimbeyi laphana ifezi yokucikina le engiyikhulumayo kodwa yakwakuqala yiyo le kade kufuze kuyenzakale lokho akuzange kuyenzakale okuyenzileyo asazi ukuthi injongo yakhe kube kuyini lathi sizathanda ukuthi sibe kwazi ukuthi kona
Hayi kulungile ungabamba njalo silomlaleli jonga.
Tine mutereri Christina Mkoma John, makadi Mkoma John.
Hello sir, I'm very well. How are you doing over there?
No, we are doing well. We are discussing about this unfortunate incident which resulted in the loss of two lives yesterday. So, what's your contribution to this discussion?
Okay, the first one is on the decongestion of the city center. That on its own was a noble idea. The combis and the windies, the drivers, they've become death traps. They are not allowing other road users to use the road. And very unfortunately, that soon after the change of the new administration, there's been a very big absence of traffic police on the road. So these guys are doing whatever they feel like. They can drive against other vehicles where there are one-way streets. They're actually driving the opposite. So some bit of order is required. But unfortunately, this has ended up in some death in some other aspect. But otherwise, we really need order on the CBT. Yeah, so I just hope the police will get back on the road or maybe find them heavily because they're not allowing any other traffic user, road user to use the road. So we hope maybe the police will get back on the road and maybe try to bring. To put in a bit of sanity on our road.
Oh, thank you so much, Mkoma John.
Okay, thanks so much.
Thank you. Chris, understand we have another caller.
Yes, sir. Chonga, silo sibanda. Siya kwamukela kuhlelo sibanda.
Baba. Yebo.
Yeah, ufona unga sikufonela ungaphi ba?
Ngimfonela ngisenzisa baba.
Oh, yes. Insiza. Awungangena kuhlelo.
Ya mina lami ngidabukile kakhulu isehlakalo lesi esenzakale eHarare. Ngoba yazi ukuthi lokho kwakusa idala umgadi asazihlane le sihlakalo sinjalo sokuthi abantu bayafa esitaradini bedizilwa amapholisa. Kuyadanisa kakhulu lokhu badala.
Ye hayi kuyadanisa sibe.
Ye. Hayi umbono wami.
Okay. Hayi ube lobusuku obuhle.
Hayi siyabonga.
Okay. Yeah, Chonga is saying is very sad about the incident, you know.
It's regrettable. Yeah. Mr. Mbwenya.
Yep.
Yes, maybe you can give us your thoughts on the continued cleanup operations in Harare. They are usually on off 1 day, 2 days, and it's reversed and all that. Can we say these things are political or it's a poor planning on the side of those who are initiating these cleanups?
Well, I don't think it's political, really. It's just a situation of loss of control of systems. are possibly in place, but there is just a lack of understanding. I know that Councillor Moy was talking about a system where the radio control system where the guys phone and say that it was tried before. You know, there's a huge holding bay that is on Cabinet Road that was meant to achieve that. But, gentlemen, when you are dealing with these combi operators, they are a different breed of citizens. That's why I am saying that enforcement can only work when there is an understanding of how principles of local governance work. When the three, a combi that ran over some student at Girls High, and they tried to put a one way. The guys were driving along the one way, and now they put barriers, concrete barriers along Leopold Takawira. But I see even up to today, this afternoon, I saw some shika driving down the one way and turning around. So really, it requires a completely new generation of traffic management systems. And I believe the operators of the combis themselves need to be put in the right places. The licensing system, there are just too many combis which are applying the route in the city, and it makes it congested. So basically, the operators of the combi, the county department, the police, must sit down and reconvene a better strategic plan in terms of a traffic system, because we are dealing with human beings here. These are not animals. So I'm sure the learning curve is slightly short when you are dealing with animals.
Thank you so much, Mr. Ngwenya. Chris, tinemwe mteereri, Amidu Stambuli. Makadi?
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tiruwa penyu, tinoti nematambudziko ekura sikirwa nevanhu zvakaitika nezuro ezvinhu zvinosuwisa.
Aiwa, akaonekwa chokwadi.
Tanzwa kuti muri mumwe wevanhu akaonawo zvichiitika. Mungatitsanangura kuti zvakafamba sei?
Actually, handina hangu kuona zvakaitika asingoti akashaika umwe wacho tinoshanda naye.
Nematambudziko.
Tinoome manhura namakusina nhasi kutoti ndo zviripo.
Saka muri kunzwa kuti zvakafamba sei?
Tofandamirira press. Ndoshanda kunewspaper, saka ndamirira vakomana majournalist vaenda kunoferefeta nhau yacho. Saka ndakamirira newspaper izvo zvisandi kuenda kubasa kudistribution kundoona kuti ndokwata kutiwana madetails okuti tinzwe kuti chakanyatsokuitika chii, asi uyu munhu aite zvifambiro achibva kubasa kwake, because he works at Avondale Shopping Center. Saka apa iwe hazionizwei kutoenda kumba.
Very sorry. Aiwa, tinoti nematambudziko.
Aiwa, akaonekwa.
Saka imi munoda kuti zviitwe matanho apa amunokurudzirawo tina Councillor Peter Moyo ari panhare apa. Zvii zvamunoda kutaurira kanzuru pamusoro penyaya iyo?
Pamusoro penhau iyi, ini ndanga ndichifunga kuti kanto yaifanira kutanga yagara pasi woona kuti makonsekwensis ezvinhu zvavanga vada kuita ndeati, nekuti izvo zvinhu nzvimbo dzavanga vati vanhu vaende hadzina kana shedhi, hadzina kana zvimbuzi zviri enough to cater for thousands of people vanga vachaofloda mukati menzvimbo iyoyo. Saka changa chiri kubiwa kutanga kuita infrastructure yaigona kuti vanhu vange vane pekuhwanda. At the same time, we were supposed to wait until the economy improves, because already they had added the burden on top of citizens. Kana ungaone budget ye $20 per month, yanga yawedzera maybe ne $10 pakuti inenge wava kukwira mabhazi kairi kairi. Saka taida kuti ngavambomirira economic situation improve for the better of the citizens. Then they should allow kuti vachiita havo zvinhu zvavari kuda kuita, vaona kuchinja tinokwaita economy.
Aiwa, tinoimba kuti vachatipawo nzeve vaMoyo zvavanzwa pamashoko amataura. Tinotenda zvikuru vaAmidu. Yes. Chris, the caller, Mr. Amidu Stambuli, he says is a co-worker of one of the victims who died yesterday. He says the victim was walking home from Avondale Shopping Center, and he was caught in the crossfire. And he also urges the council to consult with stakeholders and also to build infrastructure at the sites where it's recommending these people to go and board buses and the buses drop off people, which I think many people have been talking about, that there is no infrastructure, there are no toilets, there's what. So maybe we can have Mr. Moyo to respond to that.
Sure. Mr. Moyo, can you respond to what the caller was saying?
Yeah, well, I understand what the caller is saying, and his concern is just as good in his mind. Because, look, as council, we had given ourselves 3 months for the first phase, and then another 3 months to complete the second phase. That is 6 months. Mm. But it is very unfortunate and regrettable that he joke. So it is fit to frog jump council into doing things which are not a council resolution. So I think listeners should really understand where we are coming from. As council, we will also investigate from our acting town clerk. You will prosper a report to us and tell us what really transpired. Why was he forced to do this decision? And if the decision is squarely with the joke, we will give the blame to Jock. If it is ours, we will then make a proper decision. But really, I am also concerned about the death of people yesterday and the inconvenience that was caused to the community in public.
Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. Tinemwe mtereri, tina vachiremba, makadi vachiremba.
Tinani magadi baba.
Ndirimpenyu muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Harare.
Pa diviri piri Harare.
Ini ndinogara kunonzi kumadokero.
Kumadokero. Madokero maamuchisiwa kupi nezuro neurongwa wanga waiswa.
Inini nezuro ndaibva kubasa ku Arlington kudzidza neku airport ndikasvika nyaya ichitoitika. Ndakaona zvakaitika ipapo, saka ndaida kutanga ndanzwisisa kuti muri kuda nyaya chirongwa chiri kutaura nezvakaitika here, kana kuti chiri kutaura neurongwa hwekuti kanzuro zvairi kuita zviri zvakanaka here kana kuti zvakaipa.
Tiri kutarisa zvese mhirizhonga yakazoitika zvakonzerwa neurongwa hwakanga hwaitwa hurumende iri kuti kanzuro yakanga yaita urongwa ihwohwo, kanzuro iri kuti urongwa hwakaitwa nehurumende, asi inyaya imwe chete, nokuti kutadza kuronga ikoko kwakaita kuti vanhu vaburiswe muguta nekuzoshandura urongwa ihwohwo kuti vanhu vachibvumidzwa zvakare kumotika dzibvumidzwe kupinda muguta, ndozvakazosvika pakuisa kuti paite mhirizhonga yakauraya munhu. Imi kana makakwanisa kupfuura muchiona zvakaitika, tingatenda makatsanangura.
Ndochimbotanga ndataura zvandakasvika zvichangoitika pandakasvikawo. Ndakawana mapurisa achitiza achibva padhuze nepamarobots epana sekerodhi varidza pfuti vachipfuura vanhu vanga vari kurutivi rwekunzhanji rwekumbiri uku. Vakarova vamwe mai vanga vakabereka mwana kumusana noumwe murume akadonha iyeye akarobwa akatofa, ndichiona kuti uyo atofa. Mai ivavo vakazofawo papaya, but pano umwe zvehwani anga ari nechekumberi zvishoma akazosumudzwa nevanhu vachinda naye kuchajofi. But chiri kundikama kaadzika panyaya iyi ndechekuti whether kanzuru kana hurumende yaiva nezvirongwa zvakadai, yakapa here mapurisa nemasoja acho iwayo pfuti dzekuti kana vanhu varwisa munonopfuura musina kuisa maoni shot? Because zvakaitika pamota yemapurisa yakapfuura 5 mabullets isina kana oni shot yaisa. 5 idzodzo dzairova vanhu, dzakarova mumwe mukadzi aitengesa chibaga aiva nemwana kumusana nepachipfuva, dzikarova umwe ndofunga kudhuze nekumusoro uku wechiruma wandakasvika atofa, then dzikarova mamwe 3 akazova murume aitotiza wamhenoti aijamba here. Saka chiri kundishamisa nekundikadzisa muZimbabwe ndechekuti simba rekuti mapurisa afambe nepfuti achipfuura haringabvi mukanzuka, ihurumende yakatopa vanhu ikavaverengera mabara. Because pamachapters ehurumende hakuna mupurisa anobuda muchaji ofisi asina kuverengerwa mabara, asina kurekodwa. Saka tiri kuti hurumende yakaita zvinhu izvi kwete netiwo the basic yekuti hurumende ichine chinangwa nevanhu. But kungotiwo muZimbabwe magara mune vanhu vasingagoni uprising, zvanga zvitori nekodzero yekuti vanhu vangadai vasumuka vanobvunza munangagwa wacho kuti zvichine kodzero here kuti vanhu vanotendedzwa kunopfuura vanhu by bullets. Because mapurisa haana kupa mawarning shots, takasvika zvichitoitika kwete kuti isusu vachitodududzwawo kutotya kufa. Saka zvinhu zviri kundikatyamadza kuti zvinoreva kuti kudii.
Yeah, tinoziva kuti vakawanda vari kukatya mazwa Chris.
Yeah, ndingabvunza
wonko. Kurandi kutaura ndezvekuti issue yekuti vanzi vanoda kuklina kanzo, city kanzo, mutown. Yakanaka but ine payakashata. Tikatarisa ku Coca-Cola hakuna kana toilet. Kunongwa kune madhaka. Ndio nyaya yekutanga. Uye zvechechipiri ndechekuti kana hurumende yafunga kuti vanhu vasapinde mutown nemakombi. Ngaichiwa wedzera mari kana kuti mari yacho yekuzokwira kubva pavadzisirwa Coca-Cola kupinda mutown. Vane ipuwa nani bhozi munhu wese akaomerwa. Semukadzi yakapurwa itengesa chibagi. Aitozvitsvaka kuraramisa ne 5 rand iyo kana kuti 2 rand iyo. But government from there haisi kuisa moyo yayo pavanhu.
Hmm. Ndimbokubvunzai vachiremba. Mapurisa ari kuti vanhu vakafa vari vaviri chete 2. Imimi muri kutaura kunge makaona
vakafa. Ini ndiri kurambirana neizvozvo. Information andina baba ndeyekuti ndakasvika zvino zvichiitika. Pakarobwa murume akatofa ipapo. Pakarobwa mukadzi aiva aine mwana kumusana. Tichitokumbira vanhu kuti bvisai mwana kumusana. Pakarobwa zvemukadzi. Saka kana pakufa kwavo parekodhi yandamboona. Yanga ichiti pakafa mukadzi. Ko murume akarobwa akatofa pasina kutora 2 minutes. Aka hasi kuverengwa here vanhu vakafa inini pakuziva kwangu vatatu. Wechitatu akasumudzwa nevanhu achiri kuchema akaindwa naye kuchadho office isu yedu taku pfuurira nerwendo rwedu kuenda kumba. Asi ndakaona vanhu vatatu direct vakarobwa up to critical wechifour. Ndiye airadza kuti achiri nani asi vatatu ava one wacho akatofa ndichiona wechituu akafa ndasvika. Umwe wacho ndiye akasumudzwa ari kunzi akazofa on the way to the hospital.
Mm. Tinoziva hedu kuti vanhu vanotsamwa nezvinge zvichiitika izvi vachiremba. Asiwo imi sechitsvarwa cheZimbabwe munofunga here kuti iyo nzira yakazoitwawo nevanhu yekuzorwisa mapurisa, kupwanya midziyo, kuparadza dzimotokari nezvimwe zvakadaro idanho rakanaka rekuti vange vachipindura kukanganisa kwakaitwa nemapurisa?
Nzira iyoyo baba yakatorwa nekuda kwechinado chimwe chete. Nzira iyoyo haina kutorwa pasati paurayiwa vanhu. Vanhu vakatakura munhu aida kubatsirwa. Ini na I tried to phone, ndakatofona une phone dzangu direct send inonanga pa central. Ndikataura nemupurisa kuti vakuru, chiuya henyu mutibatsirire musumudze vanhu vaviri ava vapenyu uya atofa. Muindise kuchipatara. Ndakapindura mhinduro yekuti tinoya kuzokubatsira inei iye atofa. Ndikati kovapenyu. Saka vanhu vakazoenda ukoka on the basic yekuti vanga vakushamisika kuti ivo sevanhu vapfuura vakatiza vachinda nekumusoro kukotoko havana kunanga kusendaro. Vati kutadza here kuya kuzobatsira havo vapenyu. Dai vasina kuuya ivo vakatuma kana even something chinogona kubatsiridza vanhu havaigumbuka. Saka maonero andakazoita ndeyekuti vanhu vaiti vaitengesa mahwindi nevamwe vese vanhu vakanga vachichema ipapo. Ndo vakasumuka vakatakura munhu vachinda naye kuchajoki zvakakonzera kunotsva kwedzi motokari nei. Dzadziri hasha dzezvanga zvaitika.
Aiwa maita basa.
Saka inini shoko randiri kuramba nderekuti vati mapurisa ataurire nyika achinyebera nyika kuti takatanga tatemwa nematombo. The truth part of the story, mapurisa akapfura vanhu pasina warning shot. Ndakazviona nemazangu kuridza futi. Ndikatodududzawo ndichitira kuti munhu anondogona kupfuwa. Vakarova mabara efuti direct pavanhu vasina kupa mawarning. Dai vakapa mawarning vanhu vaidududza. Saka mutemo rudzi unoti vanhu vanongopfuura direct kana paita misunderstanding pasingatangi paiswa mawarning shoots. Zvekublema kwavari kuita kuti kanzuru kana kuti vadai, the truth part of the story, hurumende yakakanganisa. VaJulai moyo havaipa simba rekuti army nemapurisa chipindai munodzinga vanhu. Masikati tichipindai tichienda kubasa takatowana army yakatozarawo mumambo ichimhanya.
Aiwa maita basa vachiremba. Regai timbonzwawo kuna vangwenya kuti vanoti nemashoko ataurwawo nevateereri. Vangwenya manzwa vachiremba vataura kuti is an eyewitness and he says that police officers he saw them running away after they fired about 5 shots into the crowd hitting at least 4 people. And he said there were no warning shots fired. Munoti vangwenya?
Well, look, I mean, Mr. Siremba obviously is alleging to be an eyewitness, and we are not going to challenge him on that. But basically, you know, I have been part of several demonstrations in Harare since 2000. And usually police, first of all, react by throwing tear gas when there is a confrontation with the crowd. So I don't understand in the first place why they were carrying live ammunition, because it's supposed to be a tear gas situation. And of course, secondly, you know, it's the police really are not quite trained to handle situations where there is a possibility of violence when they are carrying guns. So it just shows a degeneration of the way that you know, citizen relationships. In November, you know, people demonstrated quietly. It was very peaceful. The military was in the streets, and everything went according to plan. And I don't understand how this particular situation ended up so you know, so volatile. So I'm possibly there's a very high possibility that there are individuals within the police force that were not well prepared, and they just got scared and they started shooting around. So there's a definite need for training. And there's no need for police officers to approach the crowd carrying live ammunition. They should have used tear gas. And I think we Hararians know that when there is tear gas, we normally you know, just disperse without causing any harm.
Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Moyo, you are a member of the MDCT, and most urban councils are run by the MDCT. Now, we have had this argument that because of, you know, the failure by the city councils to either run the cities or in such a situation like the one in Harare, don't you see that playing into the hands of the government or the government supporters who are going to accuse the MDCT of failing to run these urban authority, these local authorities?
Yeah, well, like I said before, I said that maybe people want to play politics at the same way you're not supposed to play politics. When you want to do a professional work, I have already said it, and we had our timelines to say by such a time, we should be there. By this time, we should be there. But it is very unfortunate when the government intervenes where it is not invited. That's where problems comes in, because we have got professional people who run council. They know what they're supposed to do. They know what they're not supposed to do. So I also blame politics, because we don't need to play politics at the expense of someone's life. We should always endeavor to solve problems. We should be always be the servants of the people. But it is very unfortunate when you have a government that is not tolerant to the people, then we have got a serious problem. We are from a labor-based movement, and we know the plight of people. We know their problems. But at the same time, we want to solve problems that is in town. We need to control the community-owned buses. We need to control the mshikashikas. We need to control the vendors and put them at their right place, amicable. Let's talk. When there are something, where there's something that we differ, we need to sit down with the affected people and make the way forward together.
Thank you so much, Councillor Mwiramba, Nyimiri Parunare. Chris, taita mumtereri, tina mkomaroni, varikutiwo wakaona zvitiko zvanezuro manheru. Makadii mkomaroni?
Tinofara makadiyo.
Tiri vapenyu. Tanzwa kuti makapfuurawo nepamwe pakapa ine mhirizhonga ipapa. Mungatudza kuti ndepapi pamakapfuura napo uye zvii zvaiitika? Nhare yavo inenge yabva yangodonha. Tinenge taita dambudziko nenhare yamukomaroni. Mukomaroni? Nhare yavo inenge yadonha, Chris. Regai timbonzwa kuti vangwenya vangati pamusoro pemashoko ataurwawo naKansela Moyo. Vanenge vari kutaurawo nyaya idzi kuti zvinogona kunge zviine zvematongerwo enyikawo mukati, manzwa vachitsanangura vangwenya.
He's
councillors and the officers are very incompetent, gentlemen. I mean, you can't be running Harare since 2020, almost 20 years later. You are still having the same problem, and the problem is worsened. You know, there is total recklessness. You know, literally, I think Councillor Moyo should just accept that they have ceded the CBD to vendors and condo operators. They have shown that they are not actually capable. I think whether because they are learning propensity is low, I don't know, because they have been taken to many programs of integrated development and so many, you know, exchange programs with the city of Munich. And how is it that it is only Harare? How is it that, Gaborone and Maputo and Pretoria and Johannesburg don't have the kind of problems that we're having with Mshikashika? So it shows that there's a certain level of incompetence in the council, because I do not believe this problem. They've been talking about this relocation for the past 2 weeks. There are so many radio interviews that have been done. And I really believe that until the councillors and the council actually accept their inadequacies and seek professional guidance in terms of running cities, they are going to keep giving excuses. So I don't really accept that there is any political, you know, conspiracy. It is totally incompetent. And I think Councillor Moyo should just accept that they will need proper guidance in how to run a modern council.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. We'll give Councillor Moyo the opportunity to respond. But Mutereri Mkomaroni, wa dzoka parunare. Mkomaroni.
Hello.
Tine urombo nare amboti donei. Maamuchedza kusanangura kuti zvakaitika papi, zvii zvamakaona tisanangurirei.
Ndakasvika zvichangoitika paflyover. Mchemberi wandakaona akafurwa angane, akarohwa angane mwana, akazosvikira pakuzotofa.
Mwana ana kukuwara?
Mwana ana kukuwara. Akaita hadi komendi yangu yanga ingori pakuti zvakaitwa nepolisi zvakashata, because zvinoratidza image yegovernment. Manje apa government yacho ichiri nyowani, saka zvinoratidza image manje yegovernment zvisina kunaka. Manje pakuti chero takuenda sezvo towards my elections kudaizvo, zvinogona kuzongokonzera kuti government iripo izokwanisa kubudirira, because zviri kutoratidza kuti government yacho haina kurongeka.
Saka zvii zvamungataurawo kudivi rekanzuru, nokuti mabata kuhurumende?
Inini tiri kupoindi yekanzuru. Zvinotoona kanzuru iri kutadza kuronga zvinhu zvayo, pakuti vari kungodzinga vanhu vasina kuratidza vanhu pakuti vati vaitire zvinhu zvavo pakasununguka. Sezvo pane pandamuzwa paitaurwa nyaya yekuti makombi arikurambidzwa kusvika mupinda mutaundi. Izvozvo zviri kutotaurika kunoku, uye zviri kutoitika, but zvacho izvozvo zvakatoshata, because zvinoita kuti vanhu manje mari dzokuti azokwanisa kufamba kubva kuna Coca-Cola kusvika kutaun uku inenge isingawandi. Manje vanhu vava vatojaira zvokuti vanosvikawo dzikira taun.
Aiwa, maita basa zvikuru, Mukomaroni. Thank you so much. Chris the caller, he says he was at the site. He arrived at the flyover shooting site after a woman was shot, and he blames the police. He says what the police did is very bad, and it gives a bad image for the new government. And considering that elections are approaching, he thinks that this may work negatively against the government. Yes,
too said. So now we're going back to Mr. Moyo for him to respond to the accusations by Mr. Ngwenya that councillors are not doing their job properly. What's your response, Councillor Moyo?
What I want to say to Mr. Ngwenya, his comments are very unfortunate. I know Mr. Ngwenya very well. He knows exactly the problems that is our local authorities are facing. First and foremost, you should admit that the government had to write off half a billion from the city of Harare. And Chombo left us with the a huge debt to our creditors. That is Mr. Nguyen should understand. Secondly, he should understand that we are running a capital city where everybody who finishes the school comes to Harare. He must understand that the president keeps 5,000 people every year, and those people do not have jobs. They come and defend in Harare, is stealing justice by selling tomatoes, by buying small cars and making them mshikashika. He cannot therefore compare us with other regional countries to say we should be equal where their economy is stable. He should give this blame to government, not to give this blame to council. We are very much competent. We have doctors, we have got engineers, we have got a lot of people who are professionals. I have already said the job frog jumped the council into doing things which are not planned properly. We had our own timeline. I think Mr. Nguyen was listening. If he doesn't want to play politics here, he should admit to what I'm saying here. I don't want to answer him in a very harsh way, but I have answered him politely. Mm. I think the listeners are listening. This is not the problem of local authorities. It has got to do with the government. And the government admitted that this was a national problem. And for Mr. Nguyen to say we are incompetent, it's very unfortunate for him to say that.
Mm-hmm. Mr. Nguyen, I know you will respond to that, or you want to respond, but first we have a caller, Tina Mkoma Heri. Makadi Mkoma Heri.
Ikitedi Makadi wa.
Tirumpenyo, murukufona murukupi?
Mbikiku DRC.
Muruku DRC, tipe yu pfungwa zenyu pamusoro penyu ya tukurukura.
Chekutanga ndiruda kuti kana mari inobhadharwa nemakombi vanobhadhara manhingiriki nemarengi disk nemaoperators license, kana kuri kuti zvinoenda kukanzuru, then all the blame tinoipa kukanzuru, because zvinhu izvozvo zvingadai zvichibatsira kuvaka manew ranks even mutaoni machona maold ranks iwayo angadai ava nemapakedhi ekuti motikari dzinoitawo kana pekupaka zvichikwidza mudenga zviri kuitawo mamwe macities like ana Jobit, unoona motikari dzichipaka kana paine ma5 floors ekupaka motikari, but ivo vanenge vachidya mari, and as what that proof yekuti kanzuri ine mari. Mukatarisa motikari dzavanoshandisa kurika makombi iwayo, it is very expensive pickups, matoyota nemanissan, the latest one of which they should be buying zvinhu zviri very cheap, zvekungoti vanotowa motikari less than a kilometer kuendesa pamayadhi yavo adzinozobhadhariswa mafaindi, but they buy expensive things. You know kuti kumashure uko kwaimboita maallegations ekuti kanzuri iri kubhadhara maworkers ayo zvakanyanyisa, zvekuti it was an issue. Saka chekutanga ndechekuti we know the city has been idle. It was a plan yenguva yana Smith, motikari dzaingova dzinana wamisisi naheadmaster aibva kumusha wanti kunotora tamba muHarare, but now the traffic has increased. They must be doing something, they must be planning, not to blame all their messes kuvanhu vemaoperators, makombi, the vendors. They must find the solution and voona kuti why is it the city is overcrowded. Mm-hmm. Because Salisbury kubva payakasiyiwa, they didn't build anything. Nguva iyoyo taiziva kuti mutaoni waiona 7 maMorris Minor nebhazi rinenge richibva hameno kumumaruzevha richipfuura chienda kumbare, naheadmaster vanoya chitatu nefriday kuzotora kutsamba. Now the situation at time, everyone is almost driving to town, either a car or in a minibus. So population yevanhu vakuenda mutown daily zvasiyana, kudhara kuHarare kwaiyera kuti munaenda kuHarare. So they must do something.
Tinotenda zvikuru mukoma Harry. Vari kufona vari ku DRC, mumwe vateereri wedu, tichifarawo kuti Studio 7 iri kukwanisa kunzwikwa kunzvimbo dzakaita seDRC. Tinotenda. Tine mumwe muteereri mukoma Munyaradzi vari parunhare. Makadii mukoma Munyaradzi?
Ndiripo Makadii.
Aiwa, tiri wapenyu. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
ndaiza kubvunza undambudzwa vanonzwa Peter Moyo councillor wekaunti yeMaharare achitaura kuti panenge pane communication breakdown kuende kukanzuru makopa.
Mungataurisa mbichana muri kuenda muchidzikira, voice renyu riri kuenda richiderera.
Urai ndaida kuti mubvunzo wangu uende kuna vanonzwa Peter Moyo vatiri councillor muHarare City Council kuti vanonzi vachibeme vanotaura maresolutions ecouncil here kana kuti vanotaura mazve maresolutions ehurumende. Nekuti a few days ago vachibeme vakabuda vachitaura urongwa hwese hwekuti makumba anobinda kukakola mamwe anomira kuna Coventry. Vakataurira Zimbabwe kuti kuchava neshuttle service chinenge chibhadharwa 2 to 3. Saka kana vamoyo vachiti yakanga iri resolution yekanzuro, kanzuro yanga yati makomba anopinda mutauni odropa vanhu ozoenda kuhozi mutopo akazounza nyaya yepetition yeshuttle basi ndiani. Saka tine dambudziko nekuti tine mapolitizans asingade kutaura chokwadi bhoti mutauduru nekuhurumende kwacho. Saka ndokumbira kuti vatiklarifaihe pamba kuti yanga iriresolutioni yani yekansel here kana kuti hurumende.
Kansela Moyo, hanzi mubvunzo wakanangana nemiwe.
Hai, ndinofara zvikuru nemubvunzo wabvunzwa nemuteereri westudio 7. Halo.
Pindurai zvenyu.
Vabvunza zvakanaka. Vachibeme vanotaura position yecouncil. Kana vachitaura position yecouncil, zvatakaita isusu ndezvokuti tatine phase 1 nephase 2 maererano nemacommuter omnibus aya nevanovashandisa. Phase yokutanga vasinga vachifanirwa kuti paifanirwa kuti iko pasati panyatsopera zvakanaka-naka. Vanhu vaiuya nemabhazi vodonhedzerwa mutauni, mabhazi ayauya odzokera kuhold day. Veminista wapolisi vaiya voshandisa zvikovha kuti ichiuya ikuno iko zvino yai kuchitungu vechitungwiza yaimutore vanhu vakati vachidaro sezvo. Phase yechipiri manje ndoyo yataizoti papera iko zvino tavaka zvivakwa zvinodiwa. Mazimatwinis avapo, mimamashezi avapo, taurirana nezupko, tataurirana namukumba kuti iye zvino izvi chiendai munomira panenge pachidzika vanhu vanokwira vashandisa michovha yedu. Vochigara pasi towirirana tese mapato matatu, kanzuru, zvukukona nevamwe vatichatsvaga maprivate partners nevemakombi tochiti isu panga kuchikwirwa.
Halo, Kansela Moyo. Tine urombo mukoma munyaradzi nhare yaKansela Moyo inenge yati donei, asi ndachida kuzowedzerawo mubvunzo zvakare kuna Kansela Moyo pamusoro penyaya yavari kutaura yekuti mabhazi achange achizongotora vanhu achipinda mukati meguta. Vadii kungoita urongwa hwekungoti vemakombiwa vakangodzikisa vanhu muguta vombobuda havo, pane kuti zvimwe chete zvokuti kuchangopinda zvakare mabhazi muguta. Chris. Hello. Ndava Ngwenya.
You know, hypocrisy yema politicians, gentlemen, it really baffles me. Ndati inini ndichitanga kupinda muchirongwa pakaitwa a huge holding bay iku Cavendish Road nekukokom, which is now a white elephant which is lying fallow. Why? Because the council failed to instigate interest in the operators to use that holding bay. It's a sophisticated infrastructure. Garado Motor and Stara Navamanyan City, instead of leaving that infrastructure, you know, as far as it is, why don't you create another road for people traveling to Bulawayo? So he is very correct. I know just about everything that happens within the planning department, but the ability, gentlemen, to implement programs, what is the difference between what Kansela Moyo is saying now with what was that was done before that there will be a security guys calling up the comms from the holding bay cut and road. It's exactly the same problem. So the government looked at individuals and institutions that was applying the same problem, the same solution to a problem that they failed to solve, you know, four years ago. So I don't believe that it's correct for him to say I'm accusing him, you know, unfairly. I'm simply saying you cannot always blame the government. If it's water, blame the government.
Unfortunately, Mr. Ngwenya, Mr. Ngwenya, unfortunately, we are out of time. Maybe we'll continue the conversation some other time. Have yourself a good night, sir. And okay, that was Mr. Rejoice Ngwenya, a political analyst based in Harare. We also heard from Peter Moyo, the councillor for Southerton, Harare. And my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. We are not forgetting, of course, our callers. Jonga.
Ndizvo zvochaizvo, Chris. Ndini Jonga Kandemiri. Tusangana muzvirongwa zvinotevera. Mwarira zvakanaka.